ndiri ikoko ndasangana na provincial elections officer nema DEO eHarare ichitungwiza kuti vandiudze mamiriro akaita zvinhu mumadistricts avo.
Ndeapi matambudziko avati vari kusangana nawo?
Matambudziko ari kusanganikwa nawo handingati matambudziko, asi kuri dzimwe nzvimbo vanhu havasati vanyatsotambira kuti chiitiko ichi chatanga mudunhu ravo, saka vanhu vashoma. Kune dzimwewo nzvimbo dzavatambira vanhu vakawandisisisa zvekuti kune mamwe macenters vanyoresevo vanhu vanodarika zana panguva yandanga ndasvikako. Saka tine zvakatisiyanei-siyanei zviri kubuda munzvimbo nemunzvimbo.
Vamwe vari kuti Justice Makarau panenge pari kuda dzidziso yakati wandei nenyaya yekuti vamwe havasi kunzwisisa sekutaurawo kwamuri kuita. Imi muri kuita sei kuti vanhu vanzwisise kuti chirongwa chatanga ichi?
Tine vanhu vedu vari kuita dzidziso iyi vari munzvimbo idzodzo mbiri dzandataura. Tasangana navo tichiedza kutaura navo kuti pari zvino ngavachirega kuramba vachitaura zvavaita zvekuti kune chirongwa chichauya chekunonyoreswa. Ngavachitodzidzisa vanhu kuti chirongwa chiye chataitaura chatanga, kana kuine dzimwe nzvimbo dzavanokwanisa kutokurudzira vanhu kuti regai ndikuperekedzei panzvimbo pari kunonyoreswa, vaperekedze vanhu ivavo vatovasiya vava panzvimbo dzinonyoreswa. Saka tingati tachinja strategy yedu yemeseji yatiri kupa kuvanhu.
Mungati kusvika nezuro manga manyoresa vanhu vangani?
Kusvika nezuro ndinoziva kuti vanhu vanga vanyoreswa mastate centers edu vanga vari 40,000. Avo vanga vanyoreswa mumobile registration center tichiri kuunganidza mashoko, nekuti kune dzimwe nzvimbo dzisina kukwanisa kuvhura nezuro.
Asi muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe?
Hongu.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira, munoti kudini mashoko aya?
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisira. Kune kwakatadza kuvhurwa nenguva, zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura. Hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCNB hadzina kusvika nenguva. Zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota. Izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino, hakuna nzvimbo yatisati tavhura.